mukuu yake mkuru wenyika ya America wa Biden nemudzimai wawo chiratidzo chinoratidza kukosha chinoratidza kusimba kweumambo vamambokadzi Elizabeth kuti vakanga vari munhu ane kutonga kunozivikanwa pasi rese havasi vabiden vega vauya kwauya vazhinji madzimambo nemapurezidend nemaprime minista nyika dzakawanda vari kuuya europe yese vakanyoresa kuti madzimambo avo ari kuuya saka zvinobva zvaratidza kuti kune kukudzwa kana kuremekedzwa kukuru kunoitwa mambokadzi paita yatingati record funeral zvoreva kuti its a history breaking yekuti for the first time mambo wenyika anounganirwa nemadzimambo enyika dzese kuzochema nekunyaradzana naye
kushanya kwavabiden uku kunoratidza zvakadii kukosha kwekudyidzana kweamerica kana ukama hweamerica nebritain
tinoona kuti kudyidzana kwebritain neamerica kuri pamberi vakabatana zvisingaiti saka america inotoratidza kuchema kwayo nekutumira mutungamiri wayo wenyika ndo another level yekudanana neyekuwirirana pakati peamerica nebritain ende zvoratidza zvakare kuti mambokadzi Elizabeth vakanga vari mambokadzi anodiwa nevanhu vakawanda nevatungamiriri venyika dzakawanda saka muchidimbu tinongoti uya kwapresident Biden kuzobata maoko amambokadzi nekuona vachivigwa muSt Andrews Church chinhu chikuru chinoratidza kuti america nebritain vane ukama hwemandororokwati husingatsautswe nerufu husingatsautswe nekutukana hunoramba hwakabatana
tiri kuonawo kuti pakukokwa kwaitwa vatungamiri venyika dzepasi rose pamwe nevatungamiri vehurumende dzepasi rose pakokwawo nevanji vekusaudi arabia crown prince mohammed bin salman vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwakaitwa mutori wenhau jamal khashoggi muna 2018 zvinokanganisawo zvakadii kana kusvibisa zvakadii zita nechimiro chebritain kana kuti mhuri yeumambo nekukoka kwavaita munhu iyeyi
chekutanga vanhu vakadzwisisa kuti mhuri yeumambo inozvitiyo haina utongero hwenyika hwainoita haiite zvematongero enyika inongoenda zvevhu nekurarama nekugasana kwevanhu saka haina vaingati uyu ndiye muvengi wangu haina vaingati uyu ndiye shamwari yangu ipedyo mutungamiriri kana kuti mambokadzi webritain Elizabeth II aiva munhu anorwira kubatana kwenyika dzese saka kukoka vanoshorwa nevanoshoreka kuti vauye kuzochema naye kubatanidza nyika dzese vanoremekedzwa vanodikanwa vanoshorwa nevanoshoreka kuti vasangane pamwe chete
asi Dr. Mavaza tiri kuona kuti mhuri iyoyo haina kukoka mutungamiri werussia haina kukoka mutungamiri webelarus haina kukoka mutungamiri wesyria mutungamiri weafghanistan nemutungamiri wevenezuela sei muri kuti havaite zvematongerwo enyika tichiona kuti havana kukoka nyika dzisingadyidzana nebritain idzi
chekutanga ndechekuti mutungamiriri wenyika yerussia vaputin vakatumira mashoko avo enyaradzo ekuchema mambokadzi asi kunyange davakakokwa kana kuti vasina vanga vasiri kuuya nekuti pane mvonga mupopoto mupopoto nezvitsviri zvitororo riri pakati perussia nenyika dzose dzemueurope saka tingangoti nemamwe mazwi technically vari muhondo saka zvanga zvisingaitsi nobody would guarantee safety yavaputin davanga vari kuuya kuno kuengland saka naizvozvo its a diplomatic withdrawal yekuti hatikwanise kukokai kana ivo vachida kuuya avakasununguka kuuya nekuti kunhama hakuko emunhu kunze kwekungoitira kungoti vakuru venyika kuitira security yavo
tinoonawo kuti mutungamiri wezimbabwe vaemarson munangagwa vari kumirirwa kurufu irworwo negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vafrederick shava zvakakoshawo zvakadii kuvepo kwavashava vachimirira vamunangagwa
zvinongoratidza ukama hwenyika yedu yezimbabwe neukama hwedzimwe nyika uyezve makaziva kuti yatingati slogan kana kuti theme kana kuti chitauriso chavamunangagwa changa chiri chekuti reengagement tidzokorodzane tibatane nevatanga tisawirane nawo kuwirirana patsva kudaidzwa kwavamunangagwa vakazokumbira gurukota ravo rezvekunze zvenyika vashava kuti vauye chikonzero chakaita kuti mutungamiriri atumire vafrederick shava kuti vauye kuzobata maoko vamunangagwa havana kurambidzwa kuuya kuzobata maoko asi vari kuuya kuamerica svondo rino kuunited nations general assembly